Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo mahofisi achanga ari muzinda wesangano iri muKhaberoni muBotswana. Civil Protection Unit yokumbira bazi rezvemari mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica yekushandisa mugadziriro yedutu mupengo Cyclone Chido riri kutarisirwa kusvika munyika svondo rinouya. Zimbabwe yokurudzirwa kushandisa njere dzechizvino-zvino dzinowanikwa pamadandemutande kana kuti artificial intelligence senzira yekurerutsa mabasa anoitwa pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo mahofisi achanga ari muzinda wesangano reSADC ari muKhaberoni muBotswana. VaMnangagwa vatungamirawo zvakare pakuparurwa kwenzvimbo ichavakirwa muzinda wemauto enyika dziri muSADC, eSADC Standby Force Regional Logistics. Vachitaura pamabiko aitirwa mumusha weRasesa aya, runoye musha uri makiromita 40 kumaodzanyamba kweguta guru reBotswana reKhaberoni, vaMnangagwa vati chiitiko chekuvaka muzinda wemauto ichi mavambo akanangana nekupedza mhirizhonga mudunhu. Vaenderera mberi vachiti zvinosvisa kuti dunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kusangana nematambudziko ehondo dzemarudzi asingaperi kunyanya makore mana apfuura. Mwedzi wakapera, SADC yakatora danho rekuwedzera nguva yechikwata chiri kurwisana nevavengi kana nevapanduki muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC senzira yekuunza runyararo kumabvazuva kwenyika iyi kusvika muna zvita wegore rinouya. Anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika mudivi reCivil Protection Unit vaNathan Komo, nhasi vakurudzira bazi rezvemari kuti ripe CPU mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$250 million, vachiti vanoda mari iyi kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevanhu pamwe nekugadzirira matambudziko achakonzerwa nedutu mupengo retropical cyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika muZimbabwe svondo rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamberi penhengo dzekomiti inoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi yeNational Civil Protection Committee, vangomu vati kunyange hazvo pane zvimwe zvinoda mari, zvakakosha kuti CPU ipiwe mari panguva ino kuitira kuti ichengetedze upenyu hwevanhu.
Chataa kungoda kuti bazi rezvemari richitibatsirawo nemari. Hatidi zvekuti tinozopuhwa mari yakakwana dambudziko rapo. Ngatipuhwe mari yacho iko zvino, tigadzirise nyaya dzacho dzisati dzai.
Vati kunyange vakasawana havo mari yese vanoda, zvakakosha kuti vapiwe imwe mari yacho kuitira kuti vagadzirise matambudziko anokonzerwa nemadutu mupengo.
Tikatarisa zviri kuitika, zvikoro, matenga, makiriniki, dzimba zviri kudonha, zvese izvozvo vanhu vanoda rubatsiro kumamisho. ukanzwa munhu anotaura kuti hapadi rubatsiro kana ari politician haana constitution.
Vango muvati bazi ravo rakagadzirira kuita basa raro nemazvo kumatunhu ese anotarisirwa kubatwa nedutu mupengo recyclone Chido svondo rinouya. Vatidare remakurukota rakatambira urongwa hwavo hwekugadzirisa zvinhu hwemultihazard contingency plan uye chasara imari chete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli ncuve kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamiriri vemapazi ese ehurumende nezvikwata zveunited nations munyika vatiwo vakagadzirira kubata tsirana nehurumende mukudzivirira njodzi pachasvika cyclone Chido. Mumwe mukuru anoona nezvemamiriro ekunze mubazi remeteorological services department of Zimbabwe vaJames Ngoma Jr vaudza musangano uyu kuti pari zvino zvinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richabata matunhu mana anoti Manicaland, Mashonaland East, Mashonaland Central neHarare.
Kana yakuzopinda mukati me Southern Africa inenge yatishomeke panhau yemvura uye mhepo yacho inenge yatideredzeke. Opportunity kutarisira kuti makilomita yoinenge yakutenderera nayo yotinoti spin speed inenge yakusvika kuma 50 kilometers yaredusa from 200 kilometers kufamba nayo pari zvino.
Asi vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachiteerera maredio nezvivhitivhiti kuitira kuti vanzwe kuti cyclone Chido ichange ichifamba sei uye kuti ichange yakasimba zvakadii paichasvika muZimbabwe. Mukuru werimwe sangano rinoshanda rakazvimirira kuchipinge nechimanimani replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vave kuziva kuti cyclone Chido iri kuuya, gadziriro dzacho hadzisi kufamba zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Vanhu vese vari kuziva kuti cyclone iri kungouya, asi zvinofanira kunge zvichiitwa zvekuti tinofanira kunge tine maevacuation centers, tinofanira kunge tine ruzivo rwekudzidzisa vanhu kuti vange vachiziva maearly warning signs ekuti zvakuda kuya tocha sei. Vamwe vanhu vachiri very resistant, saka tiri kunetseka nekudhila nepfungwa dzevanhu. Hatingati nyaya yayo yekuti vanhu vange vaine kakunzwisisa kuti dzimwe nzvimbo dzavari kugara vanofanira kutobvako zvachose.
Vatiwo vanotarisira kuti hurumende ichatsigira CPU nemari yairi kuda kuitira kuti ikwanise kuchengetedza upenyu hwevanhu kubva kudutu mupengo iri. Kushanduka kwemamiriro ekunze ndo kunonzi kuri kukonzera madutu mupengo munyika dzakawanda musadhi. Dutu mupengo range rakaipisisa icyclone Idai iyo yakauraya vanhu 1593 ikabatawo vanhu mamiriyoni matatu munyika dzinoti Mozambique, Malawi neZimbabwe muna 2019. Cyclone Chido iri kubatawo nyika idzi nhatu zvekare uye dzave kutoshanda pamwe chete mukuedza kudzivirira njodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe iri kukurudzirwa kushandisa njere dzechizvino-zvino dzinowanikwa pamadandemutande kana kuti artificial intelligence senzira yekurerutsa mabasa anoitwa pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Tobias Mudzingwa anotipa izvi ari muHarare.
Izvi zvakabuda pamusangano wapera nhasi uyo wanga uchiitwa kwesvondo rese. Musangano uyu wanga uri wekuratidzira kushandiswa kwenjere dzepamadandemutande dzechizvino-zvino mukuitwa kwemabasa kuchishandiswa ruzivo urwu kana kuti Artificial Intelligence and Innovation Week. Vanomirira sangano reUnited Nations Development Programme muZimbabwe vaAyodele Odusola vanoti kushandisa Artificial Intelligence kunokwanisa kusimudzira upfumi hweZimbabwe.
Access to artificial intelligence education, how do we promote mentorship?
Tine chivimbo chekuti AI ichabatsira zvakanyanya munhau dzehupfumi mune zvemamiriro ekunze nemuzvikamu zvakawanda zvehurumende. Chakakosha kuita kuti munhu wese kusanganisira vari kumaruwa vasasaririra kumashure apo nyaya dzekushandiswa kweAI dziri kuenderera mberi.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichina yechizvino-zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kuti vari kumamisha vafambirane nevamwe munyaya dzechizvino-zvino.
Saka nyaya yekuti tisemazaisa kumamisha anoda kuti vanhu vazive vave neruzivo ndochokutanga. Chechipiri, vanhu vawane manhare mbozha acho anoita vapinde pamasaisai. Chechitatu, vanhu vawane connectivity inoita kuti vasvike ikoko. Saka naizvozvo zvinhu zvatiri kuita seminist of ICT, tikange tagona izvozvo ndinoona kunge kuti tinoachivha vision ya president yedu Munangagwa yekuti tikwanise kusvika pane digitalized Zimbabwe takanangana na 2030.
Muzvare Mavetera vaenderera mberi vachiti kunyange varipo vamwe vanoti kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kunogona kutorera vanhu mabasa. Izvi handizvo.
Ndo zvakuita nyika. That is where the world is going to. Ndo kwakuenda nyika. Saka naizvozvo ngatishandise zvino zvinobva nezvino. Haungati zvino kwakunzwa kushandisa matractor. Iko nongoramba kuti kunoda kushandisa badza. Naizvozvo ngatare kuti nyika iri kuita sei. Zvizvi zvino zvakuita. Nokuti ndo kuvandudzika kuri kuita nyika yacho. Tiri kuramba tichiendera mberi nekushandisa masaisai kuti vandudze maitiro atinoita zvino. We are not supposed to be left behind in Zimbabwe. Ngatiite izvozvo kuti pasava neanosarira. Naizvozvo zvakare ndo nditaura kuti hapana anotorwa basa. Unogotorwa basa sei. Ngatitare mikana iri kubuda nekushandisa kwata kuti atishandire.
Gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki avo vaivawo pamhemberero idzi vatino Machakaire vakaudza Studio 7 kuti kushandiswa kweartificial intelligence kunopa vechidiki mikana yakawanda yekuti vavandudze zvinhu zvakawanda.
Izvozvi hondo yatanayo haisiri hondo yekuseenza nemaoko, yahondo yekuseenza nepfungwa kuti tivake nekuumba zvatingishira kuumba. Ndo zvavepo. Hurumende haikwanisi kuita yoga isina vanhu. Vanhu ndo vanotofamba pamwe chete nehurumende kuti tikwanise kusimudzira nekuburitsa zvinoita kuti Zimbabwe yedu ienderere mberi.
Asi nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence vachishanda nekambani yavasina kuda kuti idomwe nezita vacharles sande vanoti zvipingaidzo zvekuti AI itekeshere munyika zvichiri zvakawanda.
Artificial intelligence chiberekwa uchizvarwa chekunze. Mukuva chizvarwa chekunze zvinoreva kuti mashandisiro azvinoitwa kunze nekunoku tatiuye kuti Africa tobva tauya tobva tati Zimbabwe anogona kusiyana. Kunoku kuti unyatsotanga kuti magetsi woti data racho woti kushandisa kwacho nekutonzwisisa kutoshandisa magadgets madevices acho kunoti nedzeyo mbichana.
Zvimwe zvinoitwa nemichina yechizvino zvino zvanga zvichiratidzwa nenyanzvi dziri mubhizimusi iri kushandisa michina kubatsira vanhu vanorwara kunyange pasina chiremba kuona tsaona dzinogona kukonzereswa nekuchinja kwemamiriro ekunze uye kubatsira vana vechikoro muzvidzidzo zvavo. United Nations Development Program iyo yanga yakabatana nehurumende mukupemberera svondo reArtificial Intelligence and Innovation Week yakaunzawo chivakwa chayo chesimbi asi iine chimiro nepfungwa dzinenge dzemunhu chinonzi Sofia kuzoratidzira zvimwe zvinoitwa neArtificial Intelligence mukubatsira upenyu hwevanhu nenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchina kubatana nesu pamadande mutande eWhatsApp neFacebook, endai paWhatsApp movhura pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kwene vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeChuto muNiger yambomisa kushanda kwemwedzi mitatu nepfenyuro yeBBC ichipomera mhosva yekuburitsa manyepo anogona kukonzera kusagadzikana pamwe nekuzvidza mauto ari kurwisana nevapanduki. Hurumende yeChuto iyi yatiwo zvakare iri kunyora gwaro renyunyuto kunepfenyuro yeRadio France International. Nepfenyuro mbiri idzi nechitatu dzakaburitsa nhau dzekuti vapanduki vakauraya mauto makumi mapfumbamwe nevanhuwo zvavo vanodarika makumi mana mudunhu riri kumuganho neBurkina Faso. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken nhasi vati America neTurkey dzinobvumirana pane zvadzinoda kuona hurumende yeSyria itsva ichiita zvichitevera nhaurirano dzavaita muAnkara muTurkey. Pamusangano wawaita pamwechete negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muteki vaHakam Fidan vaBlinken vati nyika mbiri idzi dzinoda hurumende inobata matomu muSiria ine vanhu vanobva kumapoka ose ichishandira vanhu. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakatambira kumusha zvizvarwa zvayo zvitatu zvakadzoka zvaive muhusungwa muChina kwemakore akawanda. Mark Sweden, Kai Li naJohn Leung vakadzoka kuAmerica mukupera kwambudzi. Mark Sweden akakandwa mujeri muChina zvisiri pamutemo achipomerwa mhosva yekuve nechekuita nezvinodhaka muna 2012. Akanga akachengetedzwa mujeri reJiangmen akapiwa mutongo werufu muna 2019. Sezvinotaurwa negwaro reUnited Nations riri pamusoro pekusungwa kwevanhu zvisina tsarukano reUnited Nations Working Group on Arbitrary Detention, kunyange hazvo mutongo wake werufu wakanonoka kuturwa, Sweden akatarisana nemagariro asina kutsvinda mujeri uye aigara achinyimwa mukana wekurapwa. Kai Li akasungwa zvisina tsarukano muChina muna 2016 achipomerwa mhosva yemanyepo yekuti aive musori achishandira boka rematikitivha emuAmerica reUS Federal Bureau of Investigations. Akatongwa pasina aiziva, akatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. John Leung akasungwa muna 2021 achipomerwa mhosva yekusora. Kudzoka kwaSweden, Lee naLeung kunotevera kusunungurwa kwechimwe chizvarwa cheAmerica chakakandwa mujeri zvisiri pamutemo muChina, David Lin. Lin aive mufundisi akanga ari muhusungwa muChina kwemakore anodarika makumi maviri asati aburitswa muna Gunyana. Kuburitswa muhusungwa kwese uku kwakauya mushure memwedzi yakawanda yekutaurirana pakati peAmerica neChina. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vachikurukura nezvekuburitswa muhusungwa kwaLin vakati nguva yose apo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika raisangana nevakuru muhurumende yeChina raisimudza nyaya yaDavid Lin nezvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo, uye rakati richaramba richirwira kuti zvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo zvisunungurwe. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakanyora padande mutande reX kuti vakave nemukana wekutaura nevarume vatatu ava apo vakadzoka kumusha kuAmerica panguva yakanangana nezororo reThanksgiving. Vakati vakaudza varume vatatu ava kuti vari kufara sei kuti vaive vaine utano hwakanaka uye kuti munguva pfupi yaitevera vainge vozosangana nevadiwa vavo. Hurumende yavaBiden yaedza kakawanda kuburitsa muhusungwa zvese zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zviri kunze kwemutemo mhiri kwemakungwa. Mukutanga kwegore rino, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakatara musi waKurume 9 sezuva rekurangarira zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo kunze kwaAmerica, kana kuti US Hostage and Wrongful Detainee Day. Muchiziviso ichi vaBiden vakanyora vachiti, nhasi nemazuva ose America inosimbisa kuzvipira kwakakomborerwa kuzvizvarwa zvayo zvose zviri muutapwa nemumajeri zvisiri pamutemo kunze kwenyika. VaBiden vakati vanovaona uye vanomira navo, vachiti havasi kuzomira kushanda kusvika vose vadzoka kumba vachisangana zvakare nemhuri dzavo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko paStudio 7, makadiko paStudio 7. Tiri muno muchiredzi kumapurazi kunogeya. Munangarwa ngatione vanaofane zhara kuno kwanaofane zhara. Vanaofane zhara okwara neshomo kuno kwana magwirikwisha. Saka iya, president ngamboti onoma nekuti kwakatoshata kuchiredzi.
Masura zve Studio 7. Tongoramba tichitaura kuti haisi problem yekuti kwai ma British ndovaramba kuti Zimbabwe haifaniri kudzoserwa Commonwealth. Zvagwa zvemuZimbabwe vanowana mari, vane support ndivo vari kurambidza nyika dzemEU kuti musagamuchira Zimbabwe kuti idzokere muCommonwealth, nokuti vanhu vavo vavanenge vachiisa mberi kuti parai mhosva musungwe vanenge vasungwa.
PaStudio 7 maswera sei PaStudio 7. Tinokumbira PaStudio 7 sevatauriri vedu tisingagoni kutaura kuti mutitaurirewo kuhurumende kuti itaurire masabhu kuti adzore mwoyo, arege kuuraya vanhu nenzara senge isu tiri kuno kwamutoko kuwadhi 11. Tina sabhu kuti heza anetsa nekunyima dzimwe mhuri chikafu kuita sechake. Titaurireiwo kuvataurira hatizive kuti vari kuzviziva here hurumende izvozvo kuti kune masabhuka ari kutora mutemo kuisa mumaoko avo. Tapota, tapota.
PaStudio 7 makadii. Ndibaba Chinogurei, baba wani. Vamavhasa tinowanzwa zvavanenge vachitaura. Vamavhasa munhu uri panhimbe, munhu uri pandima yekutsvaga mari, munhu wakahaiwa nezanupiefu, mwana akatorarama wakakurira muZimbabwe achidzidza pachitungwiza. But vamavhasa munhu ari kutsvaga mari, ndo zviri kuita mavhasa. Unotozviziva mamiriro nechimiro chenyika. Munangagwa haana kana history yaasiya yakanaka munyika medu. Hakuna kana history yaasiya namunangagwa. Ndo the poorest president in Zimbabwe. Smith aitwa nani? Unoda kugadzirisa nyika dzemusadhaki, iwewe nyika yako iri pacrisis, iri padambudziko, ungadzikwanisa? Gadzirisai nyika iyi vanhu vezanupf, noti zvamuri kuita izvo.
Vanhu vamunongoti kwai vaiswa pemasanctions ava, vaiswa pemasanctions, America neBritain dzatemera zvirango. Zvinobatsirei? Zvozobatsire chiini? Kungonzi kaita kupa masanctions ngemuromo, ndinotanga tichizoti vakasungwa kana vakarohwa. Taizoti yaya, noti kungoti takupa masanctions ngemuromo zvinobatsire chii? Ndo zvinoita kuti varegere izvozvo.
PaStudio 7 maswera sei, Studio 7 maswera sei, mese zvenyu PaStudio 7 ipapo. Murisei. Ndinoda kubatsirana neuyo anongoti chifayo. Waita sei chifayo? Siyai akadaro chifayo. Akataura wani PaStudio. Tinofarira song yamai charamba ndiri minana. Kureva kuti chifayo minana naye pari. Kana usati waziva Mwari ucharamba uchigwadziwa naChifayo. Siyai akadaro. Andiende zuro apo. Zvaitira Peter Njofu. No please, Chifayo, siyai akadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimuka zvine mutsindo achiimba musambo wesungura Elfas Mashamba remagitaro achinzi Shamblo. Shamblo chizvarwa chekujerera kuzaka. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvanzi Sininga weStudio 7.
Chokwadi vacheri vemakadi. Nguva yareba tinombotaura tose izvo. Pane zvinowani zvataimbogadzira, takawanda taimbogadzira album. Tine zvitsva zvatakabura ipapo. Gore rimiri pera rondopera, takabudisa 4 masongs ataitora mualbum redu. Yokutanga inonzi Mudiwa Wangu, inoteera inonzi Mwanangu, inoteera inonzi Upenyu, inoteera ichinzi Makaita Henyu.
Saka namba refu iyi dzvairi riri kutambirwa sei muchaunga umu?
Aiwa, tinotenda asinyambobviri vatsigiri, music yedu iri kutambirwa, zveshuwa iri kutambirwa. Mwana tikombe yagore zvataimbova patikambotaura tose pano nezvatava ike zvino. Vazhinji vanenge vakutotizivawo zvisingambobviri. Zvezero redu tiri kurirawo, tinotenda zvisingambobviri.
Mune mashoko here amunoda kusira vatsigiri venyu?
Manzwa ndingada kutaura kuvateriri vedu ndekuti aiwa rambai muchititsigira, rambai muchititsigira. Let's grow together. Shamblock music ndenyu, rambai muchititsigira tiwane simba arikubika zvimwe zvinowana. Simba redu riri mamuri vateriri, ndimi munotisimbisa. Takatinongoti rambai muchishare music yedu navamwe, muchiudzana muchiudzana, muchidzivhotirawo kumukonda kuti dzivhotirwe vhotirwewo kudzipinde mumatop 20, matop 10. Zvese izvo zvinokudzi requesta mudzinge dzenyuro dzakasiyana siyana, zvinobetsera kuti brand rikure.
Vangade kuhaya Shamblo, kubata Shamblo, kuteverera manzi yenyu zvokufollowa followwise, vanokuwanai kupi?
Vanoda kundibata, vanondibata pa +263 783 356 302.
Tobuda nekapi nhasi timbokwenya zvitsva izvi?
Nhasi tinobuda nekambo kanyuwani kandichangokuburira yaka kandikatora paalbum kanonzi Mwanangu. Enjoy.
Kwa kambo kanonzi Mwanangu, manzwa hurukuru yaitwa na Elfas Shamblo Mashamba ari parunare muHarare na Ivan Zininga wa Studio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru, apo tiri kutarisa zviri kuitika kumiganhu yenyika panguva yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kudzokera kumusha kuzororere Kisimusi negoredzva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo mahofisi achanga ari muzinda wesangano iri muCaperone muBotswana. CPU yokumbira bazi rezvemari mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica yekushandisa mugadziriro yekudzivirira dutu mupengo Cyclone Chidom. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 lesihlanu mhla ka 13 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisa wenhlanganiso yeSADC wasesungula kwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula elamasotsha adabuka emazweni alowo mhlubulo.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho hayi ngamasosha kodwa ikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka ukubuswa ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bahlala kuyiphi indawo.
Sixoxa lasebeluphele amaxhego lezalukazi asebe fikise iminyaka edlula ikhulu i-100 abethula izixwayiso ngokuphathelane lempilo.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya ngejaha laphandle ebona umntu omdala ucatshi noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani injalo katoko ayasaza.
Nguhlelo Woza Friday lamhla we-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lo ndumiso moyo enduna oyeqembu elizibiza ngokuthi yi-Zim Splash lona elicula ingoma zomdumo we-disco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisa wenhlanganiso ye-Southern African Development Community i-SADC njengomgcini sihlalo walimhlubulo. Wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula ilila masotsha adabuka emazweni e-SADC. Intatheli izindaba e-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umongameli Mnangagwa ube ekwele Botswana esikhundleni sakhe njengomgcini sihlalo we-SADC uthi uqhakathekile ukuthi amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa aqhubeke ebambene. Ekhuluma esamukela esakhiwo se-SADC esisesigodlweni se-Botswana eGaborone, Mnangagwa uthe inyathelo leli litshengisa ukubambana kwamazwe angaphansi kwenhlanganiso le.
The SADC House stands as a towering symbol of solidarity, symbol of unity, symbol of freedom, independence, and most importantly,
isakhiwo lesi esesadik sima njengesibonelo sokubambana kwethu kanye lokukhululeka kwethu. Okuqakathekileyo ukuthi lesi sakhiwo sisisondeza eduze njengamazwe awesadik.
Inkampani eBotswana ibongwe yiyo eyakha amaofisi esadik ngaphansi kokubambisana lamazwe akumanyano lo kulokusebenzelana phakathi kwabohulumende lamankampani azimele wodwa i-public private partnership. Umongameli Bhokola uthi uba lesakhiwo ezandleni zesadik kucho okuningi kulenhlanganiso lamazwe angaphansi kwayo.
We are here today to be chief witnesses when
sihlangene lapha ukuthi sibe ngabafakazi bokubambana kanye konke okuhle okutshengiswa isakhiwo sethu sama ofisi eSADC.
Besuka ekwamukeleni kwesakhiwo seSADC omongabo babili balubhekise emzini weRasisa obucwadlana nje ledolobho leHaburoni lapho zakhiwa khona isiphala sezikhali iSADC Standby Force Regional Logistics Depot. Umongameli Bhoko uthi ukwakhiwa kwesiphala lesi kuza ngesikhathi umhlubulo weSADC uqhubeka ubhekana lokungahlaliseki.
They are mostly unsafe in some of their countries. They face strife. They face belligerent hostilities. They are in distress.
Kulabanye abangakhululekanga emazweni abo ngakho badinga usizo. Thina njengeSADC sibone esilisebenzisa ukuthi singenele lapho okulungahlaliseki khona.
Umongameli Mnangagwa yena okunguye ochaye ipiki yokusungula ngokusemthethweni kwakhe kwalesi siphala uthe uqathekile ukuthi SADC ibe lesakhiwo lesi kwenzela ukuthi yenelise ukulwisana longahlaliseki ukhona emhlubulweni lo.
This groundbreaking ceremony is timely and marks a significant stride in our journey towards promoting and consolidating peace, stability and security.
Ukusungula ukwakha kwalesi siphala kuza ngesikhathi esiqondileyo lapho esibona umhlubulo wethu ubhekane longahlaliseki emazweni ambalwa.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi noma nje uqathekile ukuthi kube lesiphala esaphathisa ukugcina ukuthula okubalulekileyo yikubusa ngendlela eqondileyo okuyikho okungaletha ukuthula.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho hayi ngamasosha kodwa yikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka kubuswe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo. Noma kungaphi kulelo lizwe, ulizwe lelizwe kusadika. Abantu nxa bebuswa kahle kule democracy kuvotwa ukhetho olukhululekileyo, amalungelo abo ehlonitshwa, kungabandlululwa muntu ngokuthi ukhuluma luphi ulimi, uhlala kuyiphi indawo. Azibi khona izizathu zokuthi baye empini.
Isiphala sokugcina ogoqela isikhali lokunye sikhalelwe ukuthi sibe sesiphelile ngomnyaka ka-2026. Uhlelo lokusungula isiphala lesi luza ngesikhathi izwekazi langezansi kwezwekazi le-Africa libona ungahlaliseki kakhulu emazweni afana le-Democratic Republic of Congo kanye le-Mozambique. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron weleBotswana.
Ogogo labokhulu becholocho asebefikise iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years ngamunye kusiya phezulu sebethulele umphakathi iseluleko esithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande elizweni njengalokho okuchiwa liBhayibheli. Bathi phezu kwenhlonipho ukudla kwesintu kulomthelela omkhulu empilweni zabo. Ungqwele Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ugogo Ntombizodwa Moyo seleminyaka elikhulu 100 years ungomunye wabahlali basecholocha abalichumi lanhlanu asebeleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasithupha 106 years ababuthane emcimbini okubananza esigabeni sechino kunsukwana ezedluleyo. Uthi usephile iminyaka yonke le ngoba wakhula ehlonipha abantu abadala loba kungasomzali wakhe, okuyinto ugogo athi sisilela kwabasakhulayo bakulezi nsuku, bona athi sebe ngumhlambi kazelusile iziqholo ezingakhuzekiyo.
Tomdala wayebuya lomumbi ibhaketi ethi ngigegele ngige manje wakhathesi ipike yanamhla ngifole ukuthi umntwana namhla ngakwenzela ungamzali.
Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila iminyaka engamachumi phose ayisithupha 58.5 years, i-life expectancy ngesiNgisi. Iminyaka le ingcosana nxa iqathaniswa lelikhulu esiphilwe ngugogo uMamoyo, yena othi okunye okufiphaza impilo yentsha yanamuhla ikugijimela ukucansa abanye becine bebulawa yemikhuhlane efana lowengculazi.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya ngejaha laphana etebona umntu omdala cashi kunje wakhathe sikhone khona nala kumbe njani uhlonipha umzala sakho dala kwakunjalo. Ngehlonipho sibili noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani.
Omunye obesembuthwanweni lo ngugogo esitangwenya oseleminyaka yokuzalwa elikhulu lasithupha 106 years laye uthi ubusisiwe ngempilo ende ngoba ukhulele embeko futhi usahlonipha lanamuhla. Kodwa uthi abatsha abasagobeki nanku sebewanatha mponjwana bazikhohlwe lokuthi bangobani.
Noma batshela vela kabalali batshe ukuthi wena ungakudala phina sokuba.
Amazwi la agcizelelwe ngokhulu seleminyaka elikhulu lambili 102 years umnumzana Suta Moyo. Yena uthi ukudla kwesintu ngokunye kwezinto eziqhelise impilo yakhe. Ukhulumoyo uxwayisa abasakhulayo ukuthi betshiyane lokusebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obulimaza umzimba obugoqela injengu. Umcimbi lo ubuqoqwe inhlanganiso yeSpar Community Trust yona enakelela abantu asebeluphele ngokudla, inhlelo zempilakahle lokunye okutshiyeneyo. Ogogo labokhulu betsholotsho laba babuyele ezindlini bethwele ukudla kugoqela izinkwa, impuphu, amahewu, irayisi lamafutha okuphekisa bakuphiwe inhlanganiso le kulumkhosi. Isiphathamandla seSpar Community Trust unkosikazi Samantha Ruzawe uthi sebeleminyaka emithathu benanza izalukazi lamakhehla sebefikise iminyaka yokuzalwa likhulu kusiya phezulu. Uthi lanxa bevame ukubabizela kobulawayo, lo nyaka babavakatshele endaweni zabo ezehlukeneyo.
I-organization ekhangela abadala wa 65 years and above abale mkhuhlane njenge-BP, chukela, stroke, dementia, le-prostate cancer.
Umbuthano lo ungenwe ngabantu abagoqela induna yesigaba umnumzana Amandla kaZulu Khumalo Mathupula, yena obehamba labalisa bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho, nginguNqwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Idolobho lakobulawayo lamhla liqoqele abantwana abedlula amakhulu amathathu idili yebulawayo crawl phambilini kwekhisimusi, lapho bekuthe gwaqa umeya waleli dolobho umnomsana David Coulthard lezinye iziphathamandla. Abanye balaba abantwana bebengabavela lapho kugcinwa khona intandane, njalo lalabo abazinakekelayo bebekhona. Ezinye iziphathamandla ebezikulo umcimbi zigoqela abahleli bephephandaba le The Chronicle, The Sunday Times, lelomthunywa ezibalisayo umnumzana Limukani Dube, Lawson Mabhena lonkosazana Gugulethu Ncube. Kukhangelelwe ukuba le micimbi efanayo kuyona le inyanga kampalakazi kulungiselelwa ikhisimusi, lapho inhlanganiso ezehlukeneyo ezande ukunanza abantwana asebeluphele, abagogekileyo labaswelayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken lamuhla uthe kube lokuzwisisana phakathi kahulumende wakhe loweTurkey kudaba lokuthi bafuna ukubona kusenzakalani eSyria kulandela ukugenqulwa kukalowo owayengumongameli umnumzana al-Bashar al-Assad. Uhulumende weNiger usemise umsebenzi okwenyanga ezintathu umsakazo weBhilithane weBBC kulelo lizwe ewethesa icala lokusakaza imbiko athi ayiqondanga, njalo elakho ukuphazamisa ukuthula, iphinde ikhuphe amadlabuzane kubutho elilwisana lamaqembu athile. Uhulumende weNiger okhokhelwa libutho ophinde wathi uzakhweza ngokusemthethweni insolo ngomsakazo weRadio France International yomibili imisakazo yethule imbiko ngolwesithathu isithi amaqembu ahlomileyo alwisana lohulumende abulele amasosha edlula angamachumi ayisishiyagalombili 90 labantu makhaza abangamachumi amane kusiya phezulu esabelweni esingcelelane leBurkina Faso. Okwamanje ngesizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Omunye wabalwela amalungelo oluntu abalodumo e-Iran usanda kuphiwa amaviki amathathu ukuthi aphume ejele elesatshwayo ele-Evin esiyakwelatshwa. UNajez Mohammad owaphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize uvunyelwe ukuphuma kulandela izicelo zamagqwetha lemuli yakhe. UMohammad wakhutshwa ithumba njalo wahlinzwa unyawo ngodokotela ngenyanga edluleyo. Insuku ezingamachumi amabili lanye aziphiwe lezi zinlutshwane kakhulu kule nyanga ezintathu ebezicelwe yimuli. UMohammad ongumlobi njalo owake waba yintatheli izindaba kanye lomsekeli womqondisi wenhlanganiso ye-Defenders of Human Rights Center sowabotshwa kaninginengi iziphathamandla ze-Iran ngenxa yomsebenzi wakhe okulwela amalungelo alabo ababotshwa ngenxa yezombusazwe kanye labesifazane. Wagcina ukubotshwa ngomnyaka ka-2021 wagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka elithumi lantathu. Uqale uku gula kakhulu ngalesikhathi evalelwe. Efika emzini wakhe ngeambulance kustretcher, uMohammad owaziwa kakhulu ngesibindi sakhe entolongweni ye-Evin uchaye islogani esikhuthaza ukuvikelwa kwamalungelo abomama kanye lenkululeko. Indaba zesinqumo senkokheli ye-Iran esokukhulula uMohammad okwesikhatshana kulandela ukuhlinzwa kwakhe ziza ngesikhathi iziphathamandla zalelozwe ziqinisa umthetho othi abesifazane kumele bagqoke impahla evala ikhanda eyokholo lwesi-Islam e-hijab. Iparlamente ye-Iran isanda kubeka umthetho wokugqokwa kwe-hijab kanye lokuvimba ukuhlangana emacansini kwabantu abangathathananga. Umthetho lo uhlawulisa imali eningi kakhulu abesifazane abawephulayo kanye lamabhizimusi avumelana lokwephulwa kwawo. Elemelika, umanyano ye-United Nations lezinye inhlanganiso ezilela ilungelo loluntu zihlala zikhuthaza ukuthi uNajez Mohammad akhululwe. Ekhuluma lentatheli izindaba kusikhatshana esedluleyo, umsekeli wesikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe uVedant Patel wathi udaba lolu luyadanisa ngoba wayevele engamelanga abotshwe njalo ukugula kwakhe kubangelwa yikuhlukuluzwa inkokheli yele-Iran. Sikhuthaza njalo njengesike sakwenza ukuthi uNajez lezinye izibotshwa zombuswazwe bakhululwe. Lo ngomunye umzekeliso oveza izamo eziphathamandla zele-Iran eyokuthulisa intatheli izindaba abalwela amalungelo oluntu abafana loNajez Mohammad labo bonke abasola ubukhokheli balolo lizwe. Njalo lokhu kumele kumiswe, kutsho uPatel.
Lowo ke ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Basakazi njani basakazi, ayisiyashona basakazi. Ke basakazi, ngiyafisa manje kube nekhodi lapho ekhaya idiya labantu abaqamba amanga. Ibona nokubezwa nje bethi hayi umgwaqo hayi yaluyisiqali lokulunga endaweni enje. Hayi damu seqali ukwakhiwa. Hayi izibhedlela manje ziyathola umtshini wokulokhu zipho kwelapha imvukuzane. So ngiyacela nje ukuthi sibe nekhodi ezodiyala laba abantu ukuthi umuntu uma esiza emsakazweni noma esiya kuma laphana kumakhamera kutelevishini engakhulumi into engabambeni. Ngoba lokhu kuyokwenza ukuthi abantu behlala nje berojwa kuphela abantu bezana. So akube nekhodi ekudiyala abantu abaqamba amanga. Wazi nje uzokhuluma amanga. Hlale nje 1 month, 2 months ingakuboni ekhodi lo muntu. Mbona nto kuzoba ngcono ukwehlisa into zezandla ezokuqamba amanga.
Studio 7 linjani basakazi labalaleli be-Studio 7? Hayi, mina mfuna nje ukukhuluma kuyo kwindawo ngiphazamisa ucabanga kwami la ngale Mat South e-Isiza District e-Isiza South okwakungu-Ward 6 lokwakungu-Ward 5 kusiye phambili village okwenza i-delimitation i-Ward 5 yahle phuna isiye phambili yayifaka ku-Ward 6 uduko solula. Khathesi abantu babanjwe indlala ebuhlungu nalesi yaziye khona elizweni. Abantu bakasiye phambili village sebefake ku-Ward 6 ngabaholi labathiwa ncedo ngendlela eqondileyo. benza ukucelelwa ku ward 6 ku ward 5 lapha babe khona udala so into yakhona iya frustrate ayibuhlungu abakwa ward 5 kathesi ukuze kusefane okunye kuze kwabuya le greater kwathi igreater ku ward 5 kodwa umgwaqo uhamba lakubo u ward 6 eqayachiya khonapho ikhona lapho abantu bona abakho abesiye phambili village.
Studio 7 linjani liyaphila thina siyaphila. Ya kunzima bakithi kunzima ngizwe malume kanje uthole kusala abanye abantu abaloku besadayo uhulumende uyazama ukusuthanda ukuthi ubhekisise ukuthi uzama kuphi imebuzama khona lokubo empumalanga kodwa ngapha itentshonalanga hayi ma umuntu wasesindebeleni uloku sathi uhulumende uyazama kuyakusa kudala kuza kusa kudala uzwa la kusanabantu abathi umnankakho engathethiswa ngokuzagcina engakethela abantu into abazidingayo okuyikuthi uhulumende wakhona kanti uyancengwa ukuthi alethele abantu i-service delivery. Ma uzathi wena ubaba uzamthethisa njani uqede ucele ukuthi akwenze lolutho wena osathi unguyihlo ungcono usanesikhathi kanti manje laba abantu abamvotela abakobulawayo njengoba behlala khona othuma labo gawuleni labaningi bakhona so labo kasoze abalethele i-service delivery nxa yokuthi uyathethiswa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho ukusithumela yenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Was a Friday, my city.
Uhlelo Woza Friday lamhla seleqembu elizwiza ngokuthi yiZim Splash, lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Asizweni uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 exoxa lo ndumiso moyo omelele liqembu.
Zethelela kuhlelo Hoza Friday lo ndumiso moyo leqembu lakhe alibiza Zim Splash.
Izim Splash le yaqalisa ngo-2010 qalisa ukukhipha i-album yokuqala ibizwe le-stage name embizwa ngalo mbizwa kuthiwa NT Nduna elokuzalwa ngibizwa ngendumiso moyo onguye engisebenza laye kakhulu onguye o-bass guitar wethu onguye njalo uproducer wethu uNesinika ubhalwa yini ziyezilide yini njalo zibheke ngenthethelelo Ndlovu.
UNduna uthi ukhule ecula ingoma zembube kodwa-ke ebelalela abanye abacula abamandla wangena kwezomculo.
Kule kakhulu ngithanda ingoma zabo-Peter Chinetti, o-Emma Chinetti, bonke oPamela Nkuthu. Ziyazinjabulisa kakhulu and ngikwanisa ukuzigida. Nami ngaze ngaba lesisu ukuthi lami ngingene kwezomculo. Saqalisa ngo-1990 sazokhipha i-album yethu 2010. Sasesila ama-albhamu angu-10 le ngikhipha manje eyiyona entsha yakhona ethi uzomthola.
Mazibani ola kuZulu olalele kuhlelo lwethu emhlabeni wonke jikelele.
sizimisele ukubhoda zonke izindawo silijabulise. Siyadinga inkuthazo yenu, siyadinga ukukhuliswa yini, siyadinga ukubona besiphakamise kizo zonke izindawo. Uma live shows sikhululekile, liyasithinta lisibize sizolijabulisa. Lapho konke emchadweni liyasibiza sizolijabulisa emchadweni, konke sikhululekile.
Umculo wakho njalo utholakala ngaphi indumiso?
Ku-YouTube sikhona. Even ku-WhatsApp uyandithola kulezi number +26377802327. Izi number endtholakala izo lezo. Even kuma-booking uyandithinta kuzonezi number.
Hiyo umculo wezimstash bebemelwe ngundumiso Moyo unduna ngokwakhe kuhlelo Woza Woza Friday. Igama lami ngenza Jesus Banda libe lempelasonto emnandi.
Usule mini ikumbule wena, usule mini ikumbule wena, usule mini ikumbule wena, usule mini ikumbule wena, usule mini ikumbule wena. Oh 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 oh
lo weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash, lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Sizwe uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 exoxa lo ndumiso Moyo uNduna omele lelo qembu. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula imigoqo ebhekane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe emngceleni yelizwe ngalesi sikhathi sekhisimusi bevakatshela emakhaya abo. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisi wenhlanganiso ye-SADC lesakhiwo sokugcinela izikhali ethekelele njengomholi we-SADC. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.